chekutanga ndoda kuti Victoria Falls yakaita rombo rakanaka risina kuwanikwa nemamwe madhorobha nekuda kwekuti pakaenda president kuVictoria Falls vachinobayiwa iwe ikoko dhorobha iri rakabva rawana mukana wekuti vazhinji vakakwanisa kubayiwa izvo zvakasiyana nezvakaitwa kune mamwe madhorobha apo hurumende yaitaura kuti kekutanga kuda kubayiwa mafrontline health workers phase 2 yaizenge ichibaya maticha nevamwewo asi vanhu vekuVictoria Falls vakabva vangonzi bese huyai mubayiwe.
Asi munoona danho iri rakakosha zvakadii mukudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 tichiona kuti vanhu vanokwanisa nge vachibva mune maya matunhu akaita sana Hwange vachipinda muVictoria Falls vachibuda.
Hurumende ngairege kuzvifonerawo zvekare nekuda kwekuti tese tinoziva kuti Victoria Falls ndiwo mwongo wetourism. Dhorobha reVictoria Falls rinoshanyirwa nevanhu vakawandisa pazuva vabvakachi vanobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Asi tichida kutarisa mamiriro evaccination aripo pari zvino izvi ari kutiratidza kuti nzvimbo zhinji vanhu vazhinji havasati vawana mukana wokubayiwa. Saka kune vanhu vakawanda vari kubvakachira nzvimbo yeVictoria Falls vasati vawana mukana wokubayiwa. Izvo zvinoramba zvichisa njodzi vagari vemuVictoria Falls.
Saka pangaitwa sei apa varusike?
Tinenge tichikurudzira kuti dai chirongwa chakaitwa muVic Falls chekubaya munhu wese dai chawanikwa chichiitwawo kune dzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana. Dai vanhu vekuHwange vapihwawo mukana wakafanana vabayiwawo. Vanhu vekucholocho vapihwawo mukana wakafanana vabayiwawo. Kuitira kuti vanhu vese ivavo pavanoenda vachinobvakachira nzvimbo yeVictoria Falls vasarambe vachiita dambudziko rekutapurira vaya vakambowana mukana wokubayiwa vaya.
Tinonzwawo kuti kuchikoro chemuZilikazi kune vawanikwa vaine denda reCovid-19 kana utachiwana hwecoronavirus zvaita kuti vamwe vavo vaiswe muquarantine. Munotiwo tichiona kuti dambudziko iri rinomboita kunge raakudzikira rekupararira kwechirwere asi richisimuka.
Tinoramba tichikurudzira kuhurumende kuti hurumende ngaiite kuti vana vechikoro vapiwe zvidziviriro maPPE. Ngaiite kuti muzvikoro muwaniswe mvura. Ngaiite kuti nyaya dzehygiene muzvikoro dzigadziriswe. Ngaiitewo zvekare kuti pawanikwe matransport angave mabhazi anotakura vana vechikoro asina njodzi kuvana vechikoro vaya. Ngaiitewo zvekare hurumende kuti nhau yekutestwa muzvikoro ienderere mberi isumudzirwe. Nhau yekuscreenwa vana vachipinda muzvikoro ngaigadzirwe zvekare nhau iyoyo. Maticha aya maschool health coordinators ngavapiwe dzidziso ngavawane training yekuti vakwanisewo kuzotraina mamwe maticha nekuzotraina vana vechikoro nekuzotrainawo vamwe vashandi vanoshanda muzvikoro maringe nechirwere checovid-19.